Chekwata ichi chine vatambi vatsva vaviri. Kelly Lunga uyo anotambira Rot Gulden kuGermany naAdrian Muswe anotambira Leicester City kuEngland. Asi hachina Makuley Bonny uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake cheLeyton Orient. Bonny uyo akaberekwa kuEngland haana kudaidzwa zvichinzi haana kutumira mapepa ake ekugadzirwa passport yemuZimbabwe mushure mekunge Lunga naMuswe vakaita izvi pachiri nenguva. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti Lunga naMuswe vachatambidzwa mapassport avo musi kwavanosvika muZimbabwe, vachiwedzera ivo kuti Gonny harina kuvharwa kuna Bonny kana akatevera zvinodiwa. Asi chikwata ichi hachina shanduko huru pane chinozivikanwa neveruzhinji mushure mekunge Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba, Tendai Darikwa, Danny Piri, Alec Mdimu na Ivan Rusike vanzi vanofanira kuuya mukamba. VaMupandare vanotaura nezvevamwe vatambi vari kupinda mukamba.
The squad is as follows. The goalkeepers, George Chigova, Polokwane, Edmond Banda, Witbank, Petros Mari, FC Platinum, and the defenders, Nyasha Munesi, Orlando Pirates, Jimmy Zingai, Power Dynamos, Alec Mudimu, Drills, Teenager Deve, Chiefs, Ronald Mbizai, Bloemfontein, Divine Lunga, Golden Arrows, Tendai Darikwa, Nottingham Forest, God Knows Murira, FC Platinum, and the midfielders, Butele Zwenue, AmaZulu, Marvelous Nakamba, Club Brugge, Danny Piri, Golden Arrows, Richard Achiro, Herentals, Ovid Karuru, AmaZulu, Tafazo Butinyu, Azam, Kama Billiard, Chiefs, Knowledge Msona. Okay, I'm used to Anderlecht. Then Kuda Kwacha Mahachi, Orlando Pirates, Talent Shower Piwa, AmaZulu, Kelvin Lunga, SV Rodinghausen, Leroy Mavunga, Yata FC, and the strikers are as follows: Tino Kadewere, Leavi, Nok Mtizwa, Golden Arrows, Abbas Amid, RFC, Ivan Rusike, Supersport, Admiral Muswe, Leicester. And these are the...
Vamwe vatambi vadanwa vanosanganisira Edmond Banda, Ronald Pumbidzai, Kuda Mahachi, Nox Mtizwa, Talent Chawapiwa, Ovid Karuru, na Teenage Adebe. Vamwewo vanotambira zvikwata zvemuno, Petros Marina, God Knows Murwira, VFC Platinum, Richard Ochiro, Werentals, na Leroy Mavunga, Weyada, vapuwawo mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. VaMupandare vanoti vane chivimbo chekuti vakomana ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tiende kuEgypt. Mukatarisa pavakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, kunze kwevashoma vakafanana naAdmiral Muswe naKelly Lunga. Vamwe vese ava takabva navo patakatanga nyaya iyi, saka tiri kutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vari kugutsikanawo nechikwata ichi, vachiti ivo vatambi ava vanobudirira nekuti vatamba vese kwenguva refu.
Chikwata ichi ndinotini chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti kwezvino mumaqualifiers mese ndo timu iri pamusoro. Ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwe just two new faces, Kelvin Lunga na Butele Zwenue, ndo vangoedherwa pachikwata ichi. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi, chikwata ichi chinokwanisa kukunda Congo Brazzaville musi wa24 March.
Chidzambwa pachake anoti pari kuda kubatana kuti maOrioles abudirire kuenda kumafinary eAfcon kechina.
Isusu zvedu hatirambi kuti mhofu pane player ndaona pakati pakati moitarisa here. That is very welcome. More player amurwisa iyi musoma kare kutadza isusu kwatira tirambe tinozvitambira.
Maorians ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vaende kumafinal eAFCON ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Chidzambwa ndiye murayiridzi wekutanga kuendesa chikwata chemaorians kuAFCON muna 2004. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.